andingakwane kuzifata ndikwaneuzifata ndikwaneuzifata
ndoda dzasekupfeka handihembe dzacho ndini ndakapinda shopu ndakatenga german handitadze kusofta bebi imwe mbeu handi iye ivhu ndomera pandada german handigone kudhomoka asi pamberi pajehovha ndotobvuma ndiri mudhomoki handigone kunonoka ndipe bebi rako pabonde woona ndiri munonoki
inini handina chandotadza
no
icho ndicho chingatonditadza
nai
chandingatotadze kutadza ndozona zviri extra kutopfura vaganza ndozona kungosiya hope chupiro kana kuconfusa